Madzimambo Okutanga, chitsauko chegumi netatu. Nokuda kweshoko raJehovha, munhu waMwari akabva kuJudha akauya kuBheteri Jerobhoamu paakanga akamira pedyo nearitari ava kupisira zvinonhuhwira. Akadanidzira kuaritari akati, “Iwe aritari, aritari! Zvanzi naJehovha: ‘Mwanakomana anonzi Josia achaberekwa muimba yaDhavhidhi. Vaprista vamatunhu akakwirira vari kupisira zvinonhuhwira pano zvino achavabayira pamusoro pako, uye mapfupa avanhu achapiswa pamusoro pako.’ Musi mumwe chete iwoyo, munhu waMwari akapa chiratidzo akati, ‘Ichi ndicho chiratidzo chataurwa naJehovha: Aritari ichatsemuka uye madota ari pamusoro payo acharasirwa pasi.’ Zvino mambo Jerobhoamu paakanzwa zvakanga zvadanidzirwa nomunhu waMwari kuaritari paBheteri, akatambanudza ruoko rwake ruchibva kuaritari akati, ‘Mubatei!’ Asi ruoko rwaakatambanudza kumurume uyu rwakaoma zvokuti akatadza kurudzosa zvakare. Aritariwo yakatsemuka uye madota ayo akarasikira pasi, zvichienderana nechiratidzo chakanga chapiwa nomunhu waMwari nokuda kweshoko raJehovha. Ipapo mambo akati kumunhu waMwari, ‘Ndinamatirewo kuna Jehovha Mwari wako, uchindinamatira kuti ruoko rwangu ruporeswe.’ Naizvozvo munhu waMwari akamunamatira kuna Jehovha, ruoko rwamambo rukaporeswa rukaita sezvarwakanga rwakaita pakutanga. Mambo akati kumunhu waMwari, ‘Handei kumba kwangu undowana zvaungadya, uye ndichakupa chipo.’ Asi munhu waMwari akapindura mambo akati, ‘Kunyange maindipa hafu yezvose zvamunazvo, handaimboenda nemi uye handaimbodya chingwa kana kunwa mvura kuno, nokuti ndakarayirwa neshoko raJehovha kuti haufaniri kudya chingwa kana kunwa mvura kana kudzoka nenzira yawabva nayo.’ Saka akaenda neimwe nzira, haana kudzokera nenzira yaakanga auya nayo kuBheteri. Zvino paiva nomumwe muprofita akanga ava harahwa aigara muBheteri. Vana vake vakauya vakamuudza zvose zvakanga zvaitwa nomunhu waMwari musi iwoyo muBheteri. Vakaudzawo baba vavo zvaakanga ataura kuna mambo. Baba vavo vakabvunza kuti aende nenzira ipiko. Zvino vana vake vakamuratidza nzira yakanga yaendwa nayo nomunhu waMwari aibva kuJudha. Saka akati kuvana vake, ‘Ndisungirei chigaro pambongoro.’ Zvino vakati vamusungirira chigaro pambongoro, akaitasva. Akatevera munhu waMwari akamuwana agere pasi pomuti womuoki. Akamubvunza akati, ‘Ndiwe here munhu waMwari akabva kuJudha?’ Akapindura akati, ‘Ndini.’ Ipapo muprofita akati kwaari, ‘Handei kumba kwangu undodya.’ Munhu waMwari akati, ‘Handigoni kudzoka nemi, zvakare handigoni kudya chingwa kana kunwa mvura nemi panzvimbo ino. Ndakaudzwa neshoko raJehovha kuti haufaniri kudya chingwa kana kunwa mvura ikoko kana kudzoka nenzira yaunenge wauya nayo.’ Muprofita akanga ava harahwa akapindura akati, ‘Neniwo ndiri muprofita sezvawakaita. Zvino mutumwa ati kwandiri neshoko raJehovha, dzoka naye kumba kwako kuitira kuti adye chingwa uye anwe mvura.’ Asi akanga achimunyepera. Saka munhu waMwari akadzokera naye akandodya uye akanwa mumba make. Zvavakanga vachakagara patafura, shoko raJehovha rakauya kumuprofita akanga ava harahwa uyo akanga amudzosa. Akadanidzira kumunhu waMwari akanga abva kuJudha akati, ‘Zvanzi naJehovha: Hauna kuteerera shoko raJehovha uye hauna kuchengeta murayiro wawakapiwa naJehovha Mwari wako. Wadzoka ukadya chingwa uye ukanwa mvura munzvimbo yaakakuudza kuti usadya kana kunwa. Naizvozvo mutumbi wako hausi kuzovigwa muguva ramadzibaba ako.’ Munhu waMwari paakapedza kudya nokunwa, muprofita akanga amudzosa akamusungirira chigaro pambongoro. Akati ava munzira, shumba yakasangana naye panzira ikamuuraya, mutumbi wake ukakandwa munzira, mbongoro neshumba zvikamira pauri. Vamwe vanhu vaipfuura nepo vakaona mutumbi uyu wakakandwa panzira, shumba yakamira parutivi pomutumbi. Vakaenda vakandozvitaura muguta maigara muprofita uyu akanga ava harahwa. Muprofita akanga amudzosa parwendo rwake paakazvinzwa akati, ‘Ndiye munhu waMwari asina kuteerera shoko raJehovha. Jehovha amupa kushumba iyo yamubvambura nokumuuraya sokumuyambira kwakanga kwaita shoko raJehovha.’ Muprofita akati kuvanakomana vake, ‘Ndisungirirei chigaro pambongoro.’ Ivo vakaita saizvozvo. Ipapo akaenda akandoona mutumbi wakakandwa panzira, mbongoro neshumba zvakamira parutivi pawo. Shumba yakanga isina kudya mutumbi kana kubvambura mbongoro. Saka muprofita akasimudza mutumbi womunhu waMwari akawisa pamusoro pembongoro akadzoka nayo kuguta rake kuti andomuchema uye amuvige. Akaisa mutumbi wake muguva rake, vakamuchema vakati, ‘Yowee, hama yangu!’ Mushure mokumuviga, akati kuvanakomana vake, ‘Kana ndafa, mundivige muguva mataviga munhu waMwari. Muise mapfupa angu parutivi peake, nokuti zvaakataura neshoko raJehovha pamusoro pearitari iri muBheteri napamusoro pedzimba dzose dziri panzvimbo dzakakwirira mumaguta eSamaria zvichaitika saizvozvo.” Kunyange shure kwaizvozvi, Jerobhoamu haana kupinduka pamaitiro ake akaipa asi akasarudzazve vaprista venzvimbo dzakakwirira kubva kuvanhu vakangosiyana-siyana. Munhu wose wose aida kuva muprista aigadzwa kuti ashande panzvimbo dzakakwirira. Ichi ndicho chivi cheimba yaJerobhoamu chakaita kuti iye uye iparare pamusoro penyika.